Nasi musangano we National Democratic Convention kana kuti DNC wapinda muzuva rechitatu uchiitirwa ku Chicago. Vaparura urongwa wa nasi ndi Senator Cory Booker veku New Jersey.
Welcome to night 3. And tonight is about freedom.
Tinokuchingamidzai kuzuva rechitatu. Nasi tiri kutarisa nyaya yerusununguko.
Kunyangwe vakawanda vari kutaura pamusangano uyu vari kutaura nezvekodzero dzemadzimai, kushanduka kwemamiriro ekunze uye kuchengetedzwa kwemiganhu yenyika. Shoko riri kusimbaradzwa nderekuti vanhu vanofanira kuvhotera ani munambudzi.
Kamala Harris for the people. And the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself, and I.
Kamala Harris, munhu wevanhu, uyo mumwe akatoratidza kare kuti anongoda zvinobatsira iye ega.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaBill Clinton ndemumwe ataura nasi. Va Clinton vanoti vakatanga kupinda mumisangano ye DNC kubva muna 1972 vakati nezvavaona makore ose aya amai Kamala Harris ndivo vakakodzera kuvoterwa kuti vaite mutungamiri wenyika.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears and make sure every single American.
Kamala Harris achashanda kugadzirisa matambudziko edu, kugadzirisa remangwana redu, uye kutidzikamisa patinenge tichitya kuona kuti munhu ose muAmerica, chero asina kumuvhotera, akwanisa kuzadzikisa zvaanoshuvira.
Asi nguva yainge yakamirirwa nemaDemocrats yaive yekunzwa vaWalls vachitaura.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Zvinhu zvakakosha muupenyu hwangu kutenda kundidoma kwenyu kuti ndive mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Kune vakawanda mashoko ava Walls ainge yakakosha kuti vazvishambadze kune vanhu. Vakati,
now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had 24 kids.
Ndakakurira kuNebraska, dhorobha rine vanhu mazana mana. Ndainge ndine vana vechikoro makumi maviri vandaidzidzisa pavana ava. Hapana kana mumwe chete akaenda kuchikoro chepamusoro-soro. Asi regai ndikutaurirei kukurira mukadhorobha akadiki zvinoita kuti mudzidzire kubatsirana.
VaWalls vainge vari muchiuto kwemakore makumi maviri nemana vasati vaita murairidzi uye vachirairidzawo vana mitambo yefootball nebasketball. Bato remaDemocrats richapeta urongwa hwaro nhasi mangwanani apo amai Kamala Harris vachatambira kudomwa kwavo semumiririri webato musarudzo yemutungamiri wenyika. Evans Azininga, VOA, Washington, D.C.